ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 November 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari kuendeswa kwakavakwa dzimba, pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedzezvidhinha dzinenge ma4 rooms, kwozoita dzechipiri ndedzemapuranga ma3 rooms, kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari ma2 rooms. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko.
Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo Cyclone Idai muna 2019.
Sangano reNJNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe, iyo yakaiswa muna 2013, iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro. Saka tiri kuona kuti sangano iri pache zvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council.
Vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vakafa, vamwe vakatsakatika, uye dzimba dzakawanda nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari wekuchimanimani vaPardon Maguta.
Tapinda zvakare mumwaka wemvura. Vanhu vakasangana netsaona yedutu mupengo Idai vakasara vasina pekugara. Vese vakamuvhiwa. Ndingati chikwata chokupedzisira chakatakurwa vamuchimanimani Ward 15 vachienda kubumba kune inonzi West End Farm, kana kuti mazuvano yakozeru nyararo nzvimbo yavakava kugara iyoyo.
Vanhu ava vanga vave nemakore anodarika maviri vachigara mumatende. Kwavari kuendeswa uku kwakavakwa here kana kuti vari kutotanga kuenda ivo kuti vanotanga kugadzira musasa?
Vari kuendeswa kwakavakwa dzimba, pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedzezvidhinha dzinenge ma4 rooms, kwozoita dzechipiri ndedzemapuranga ma3 rooms, kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari ma2 rooms. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko zvizhinji asati zvanyatsova zvokuperera, asi pokusvika vachipinda pamaziro nekuzoka tiri kuita, vanhu vese vakaenda ukoko vakakwanisa kupuwa pekugara vari mudzimba. Zvasiyana nemagariro anga vakaita uno kuvari mumatende. Mamwe matende anga atotsakara, anga autotyisa kugara. Saka tingati ndo mamiriro azvakaita panyaya yemagariro ekwavari.
Dutu mupengo iri nemafashamu emvura aya kana kuti Cyclone Idai raka paradza zvivakwa zvakawanda mumanikalendum zvagadziriswa here kusvika pari zvino vamaguta
zvivakwa zvakadai nemazambuko ndo mabridge nemaroads akanga aparadzwa padutu mupengo idai mukoma Zulu ndingati zvizhinji zvacho zvange kuti rongekei. A person can safely travel from Chimanimani kusvika paWengezi. Mabridge ese papo akadzorerwa zvanaka. Then from Joppa kwenda kukopa ipapo pakatoiswa tara zvakuendeka. Mabridge angari papo akabatanidzwa akanga arohwawo madiki akanga aripo. Then tine mabridge maviri tiri pakopa ipapo, one raibatanidza kopa nemutsvangwa rakanga rakatsvairwa.
Asi kwavari kuendeswa uku vanga vakwanisa here kuti varime zvekuti vangakwanisawo kurarama?
Kunyanya kurima kunzvimbo yari kuenda, I think ndo pachaita challenge because there is very little time, pane nguva pfupi yokuti vagadzirire kurima. Mvura yakunaya saka zvimwe zvacho pamwe zvichatinetse kuti vakwanise kuwana goro rakagwinya tisingazivi kana paine vanobatsira vema NGO kana kuti hurumende vachaita kuti vange vachikwanisawo kuti pavanoda kurima pacho pagadzirwewo nenguva vakwanisewo kusima vabatane nevamwe.
Sei zvakakosha izvozvo?
Kuti wanewo goro rokuti patinenge tava muna 2022 zvinge zviri nani vanozobatsirwa sevane pokutangira. Saka ndingati ndo mamwe machallenges atinenge aripo. Handi nezvimwewo maybe zvakadai nemvurawo nezvimwewo mvura dzekumwawo and stuff like that, nokuti tinondozwawo kuti mvura yekumwa inenge iri kuwanikwa panzvimbo dzakati titaranganei, haisi mudhuze nemudhuze. Saka vamwe vanenge vachitifambewo kadistance kakati rebei kufambira mvura dzekushandisa mudzimba.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadyo nemaguta vange vari parunhare kungangu kuchimanimani naBlessing Zulu weStudio 7. Zuro urumende yakapomera varairidzi mhosva yokuvhiringa zvedzidzo nekuramba kwavo kunyoresa bvunzo vana vechikoro vanofanirwa kunyora bvunzo dzeO-level neA-level. Bvunzo idzi dzinotarisirwa kutanga nhasi, asi mamwe masangano anomirira varairidzi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, Zimbabwe National Teachers Union neEducators Union of Zimbabwe vazivisa kuti nhengo dzavo hadzisi kuzonyoresa bvunzo idzi kana hurumende isingavabhadhari kuita basa iri. Rimwe sangano rinomirira varairidzi ava reZimbabwe Teachers Union, ZIMTA, rati richapinda mumusangano nehurumende rigoona kana richanyoresa bvunzo idzi. Asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council richiti kanzuru iyi inorwira zvido zvehurumende kwete zvevashandi. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kanzuru yeNJNC haisi pamutemo kana takatarisa bumbiro remutemo ra2013. Vachere vanoti chimwe chiri kushorwa nesangano ravo ndechekuti vamwe vamiriri vevashandi havana kushedzwa kumusangano uyu kunyange hazvo vachimirira vashandi. Hatina kukwanisa kubata vamiriri vehurumende kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, uye mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo.
Hurumende yazvanga ichadenzera musangano weNJNC uko kuchaitwa hurukuro dzine maringe nezvakasiyana siyana zvinobata vashandi zvinosanganisira nyaya yemuhuro. Tinoona kuti kudanzerwa kwaita musangano weNJNC inyaya yekuti isu tiri kuramwa mabasa, uye wazviona kuti zveshuwa zviri kukanganisa. Saka vari kuda kuzama kuda kunge vachidanzera musangano uyu, uyo unowaisuwa tisiri kupinda nekuti hausi pa bumbiro remutemo NJNC meeting iyoyo, nekuti uri kuita kuti vamwe vanga vasiri pamukati mehurukuro idzodzo. Izvo tichiti bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese anomirira vashandi anofanira kunge ari pakati pehurukuro idzodzo.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii?
tawanika tishange tishibata wa shandi warairizi wedu mnengo zedu zirikunze kwe zirimati imana enyika tazibata panarembosha tibunza kuti zizo wantasira kunge zinge shekurukurwa wata ura iyo zulipache na wose kuti tirikutasira kuti kunge kuchikurukurwa nyaye muro izorerwe pa 540 United States dollars kunge wa shandi wange wachitambira mari iyo yoshienda mberi tikabunza zvikare kuti kana izvozvo zvikange zvisina kunge zvazoitika chicha munenge muchida kuti tizoita isu vakati zvishuwa isu tiri pangwe kuramwa mabasa asi tirikuona kuti zvinogona zvisiri kunyatsonzwika tichazonatsopinda muri mustreet chita maprotest tazobatawo zvekare awo ari mukati meNJNC parunare mbozha isu sisangano romirira varairidzi vekumaruwari amalgamated road chas union of Zimbabwe chatikatyamadza ndechekuti patavabata hangu achiti havasati vava neagenda yemeeting iriko svondo rinori iyo iri meeting iriko ine chekuita nezvevashandi.
Saka sangano renyu richaita sei nenyaya iyi?
Taona kuti NJNC iri kungoitwa kuda kuti panguva ino kuda kunyorowedza nguva ino yekuti tiri pakuramwa mabasa kunzi kune hurukuro dziri kuitwa asi kusina chinobuda ukoko nekuti tikaona kuti vari kuda kunomirira muNJC kudivi revashandi vari kuti havasati vaane agenda saka zvinoreva kuti hapana chiedza chiri mberi maererano neizvozvo zvino isu nehurukuro dzataita taona kuti kana pasina gadziriso dziripo panyaya yemuhoro iyi yekudzosera mihoro yedu pa 540 US dollars tiri kuzoita danho riri kubva kunhengo dzedu iro ravatipa rekuti zvekuramwa mabasa izvi kana zvisina kunzwisika isu tichazenge taakupinda mumastreet tichiita kudemonstrata chaiko kuti nyaya yedu yemuhoro inge ichinge ichidzorerwa payaiwa iri kuita kuti vashandi tinge tichikwanisa kutenga vashandi tinge tichikwanisawo kubata mari inova mari iri kushanda muekonomi yedu inova mari iri muunited states dollars iyoyo iri pamari inokwana.
Vachere, chikonzero chaicho chesangano renyu chekusapindawo mumusangano weNJNC uyu ndechei?
Sangano reNJNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe iyo yakaiswa muna 2013 iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro. Saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo uye sangano iri hatingati isusu tiri kunokurukura nhau yenyaya dzemihoro yevashandi tiri musangano riri kunze kwemutemo iro gadzirwa uye radomwa vanhu vanenge vachipinda musangano iroro naimployer wedu haungati uri kunokurukura iwe wadomwa naimployer kuti ndiwe unofanira kungochigara muhurukuro idzodzo panzvimbo yekunge uchinge wadomwa nevashandi vaunomiririra. Saka riri kungoitwa kuda kuzadzikisa zvido zvaimployer kwete kuda kuzadzikisa zvido zvevashandi. Saka isu tiri kuti sangano iroro hatipinde uye hatikwanisi kunge tichiparticipata pazvinhu zviri kunze kwemutemo.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre muHarare. VaMoyo vaive mutauriri webato reZANU PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Urongwa hwakadzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dzana mangwanani ano. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com inoti mitumbi yevanhu vashanu vemhuri imwe chete yawanikwa mumakomo emavhuradona mumashonaland central. Mapurisa anoti mitumbi yawanikwa ndeyevanhu vakuru vaviri vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye umwe ane makore makumi maviri nemapfumbamwe. mapurisa azivisa wokuti vana vatatu vane makore manomwe mashanu neumwe ane gore rimwe chete vange vari vamwe vepafi vakwanikwa. Bazi rezvamamiriro ekunze Environmental Management Agency rinoti Zimbabwe ichange yamisa kushandiswa kwema plastic bags muZimbabwe mumwedzi wazvita 2022. Mukronico, kanzuru yecholocho Rural District Council iri kupomerwa mhosva yekutengesa nzou nemutengo uri pasi pasi. Pasi pechirongwa chehurumende, nzvimbo dziri munharaunda inogara nzou dzakapiwa mvumo yekutengesa nzou, asi zviri kunzi nzou dziri kutengeswa nemari iri pasi pasi, izvo zvava kukonzera kushorwa kwekanzuru yecholocho. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nani vachamararo Studio 7 idonzi tabu. Nyaya ndinayo nhasi ndeyekungotiwo ndaikumbirawo kuvanhu veZANU-PF vasataura paStudio 7 vozanotaura nyepa. Mazvoni tiri kugwadziwa bhatwa mwana mutaura asina basa. Zvafanira kuti kwai munhu woti kwai pamberi needucation, pamberi needucation vangana nemadegree vasina mabasa. Uye vamwe vanoti hei stora mano kutengesa, ndotengesa chichipuwa mabhonde. Koka ndikada kutenga mota, ndotenga mota nemabhonde. Ah, ngavataure kuZBC vasiya neStudio 7. Pano tinoda kutaura zvemusangano zvinoenda mberi.
Ndapota musaita kuti tivhatira kuti tinoponera varume, tinoponera ngemubhedha magambling bhora. Saka musangopinda munyengo vhara tiriona kuchikombedzo unototofa ngenzara. Hakuna kana mvura inonaya kuno kwakaoma. Saka vatosarapo ndo pabhora potiregererewo, pabhora potimboponerapo. Makamana ropera kuvhara ize Beijing. Imi musangopona mune mari dzakatirebei, satina mari dzakatirebei. Totopona ngeboarding. Ndiyo gambo totopona ndiyo naiyei, tiregererewo, tapota.
Magadiko, magadiko, vashamarari vepastudio. Vatinofara, ndinoshamisika, ndichinzwa vanhu vezanu. Kujwara tuchemero utara pa studio. Wakanga nwele kuzatiwa pa studio hapa wae mborambizi kwa kutera kana studio. Kana kuda kutara suwaru kitesu. Raito nambizi. Asiwa wada kuchemero utara pa studio. Ndiyana kambo utara pa ZBC we mkisi. Kana puwa mkani.
Makasimba hiri pa studio 7. Nese wa shamarari. Hai watu nukumore sai. Nindi nutaura ndini. Sitole dekesa. Niri kutaura ndiri pano pa South Africa. Nudo wa kutaura onenye ya wachiwengwa na Mnangagwa. Ya warukuti nasu uno warukuti vano wakenyika. Patima kuri mangani wari mkabineti yesa anu PF. Wachita za kushandre nyika ya kona. Kutivai waki. Uyezve mapurasi vakatora vese nhasi unovoti vano vake nyika. Nyika yavanaaka yachona ngeiri ivo variwo vakadirise nyika kusvika patiri nhasi. Saka isu tinoti nekabhineti hatichaidi yeZANU-PF. Zviri nani mukomana apinde hake. Ndinodanidzira kuruzhinji rweZimbabwe kuti vazive kuti mukomana ngaapinde hake.
Ndoda kumhorosa vashamarari vateereri vose vestudio. Ndizi makadi ni kwese kwa muri, aiwa, ini njino zichitube, ndrimu South Africa. Aiwa, nrudu wango chaura wano Zimbabwe, kuti chanyazi siwa wano Zimbabwe. Chanyazi siwa ni murume uyu, murume ukurepachi ura aya uyu. Mwea ruzi iku wabacha murume uyu. Watinyazi sa kufakumpa kusina babereki, kufakumpa kusina mutemo. Apana munu unofakumpa muna baba na mai unoita zunzakadai. Izvaratidza kuti misha inokura isina mitemo vana vanozobata mabasa api mangwana. Nekuti kana papana baba pamba pano pana mai hapana munhu obata zvinhu zvakapusa kudai pasi pezuva. Kubata masimba akapusa kudarika satani kudai. Wanyadzisa tanyadzisiwa shuwa tiri kushava pokutarisa izvezvi. Tine fungwa vana veZimbabwe asi aiwa tanyara atinyadzisa murume atinyadzisa shuwa. Ndatenda hangu muzuve nezuva rakanaka vana vestudio.
Mamuka sei vashamari vestudio 7 nevateereri vacho. Ini ndinoda kutaura pamusana pamusaka pakamabhiliyadhi neku kurizana kwakaita kuti achade kutambira Maurias. Ini ndinofara nazve nekuti tikada kutarisa magame onsa vakatamba vaka South Africa yaitamba munhu angari mukuru muSouth Africa ngane 25 years ndiye munhu angari mukuru keeper, vamwe vese vaive less than 25 years. But tarisai matambira yakaita mupaona. Kwedu kwakungotamba madhara. Zvinhu zvava nemadhara mukati hazvichaendeki. Kana tozvipinza futi kune zvematongo egwenyika, murungu zvoona omega. Ndizvozvo chaizvo. Saka haindinofara nazvo. Ngavamborukuruta majeza. Timboona kuti pa next World Cup ichaitika ye-2026. Vakataka kurukuruta majunior. Pano zvinosvika pa World Cup ye-2026. Vanenge vakuma 24, 23 years manje. Mona, timu inenge yakasimba yakabalanza. Ngavatange kutora vadiki vadiki. Matimu ose ari muZimbabwe ngatange kutsvaka vanhu vadiki vadiki kuti zvinhu zviite.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino vateereri tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Murume akauraya vanhu vaviri gore rapera akawanikwa asina mhosva. Kyle Rittenhouse anoti anotsigira sangano reBlack Lives Matter. Rittenhouse uyo ane makore gumi nemasere akapfura vanhu vakanga vachiratidzira mushure mekuurawa kweumwe murume wechitema gore rapera. Vaviri vaakapfura vakafa, umwe akakuvara. Asi nemusi wechishandi chapfuura ichi, dare redzimhosva muguta reKenosha mudunhu reWisconsin rakamuwana asina mhosva richiti Rittenhouse wakanga achizvidzivirira. Vanhu vakaurawa naRittenhouse vakange vachiratidzira vachitsigira sangano reBlack Lives Matter, avo vakange vachiratidzira mushure mekuurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema Jacob Blake. Mushure mekuwanikwa asina mhosva kwaRittenhouse kwakaita kuratidzira mumaguta mazhinji muAmerica, uye kuratidzira uku kuchiri kuenderera mberi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube, kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu.
Semaonero angu nekuda kwekuti nyaya iyi yakazewa ikadecidwa nejury as opposed kuti yanga angori judge arega, toona sekunge conclusion yakasvikwa ipapo given ma circumstances anga aripo. Ndo chokwadiwo chiripo pa case yacho. Ichokwadi kuti mukomana aitiza vanhu vaida kumurova. Tingazoda hedu kuzoongorora kuti aitizirei uye angaenderei ikoko aine pfuti. Ndofunga ve state ndo vaiagiwa kuti izvo aisafanira kunge anga aripo, nekuti iye mukuburikidza nekutaura kwake anoziva uye anobvuma anotenda kuti izvo munhu afanire kuprotecta property achisandisenzisa lethal force. Asi zvinosiyana siyana maonero atinyatsonzwisise kuti izvo zvatinenge tichiona isusu vari kunze nezvine chionekwa nevanenge vari mukati vejeri, maybe evidence yacho inenge yakati siyanei or vanokwanisa kuiona supplementary evidence yatine tisingazive. Saka inotinetsei nyaya yacho nekuti America yagara iri nyika inotendera zvizvaro zvayo kuti zvive nezvombo zvakaita sepfuti dzemhando iyoyo.
Sokuona kwenyu Dr. Ncube, uye makatarisa zvakataurwa mudare, munoona sekuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here uye sei muchidaro?
Nyaya iyi inotinetsei. Handikwanise kuti haina kubatwa zvakanaka. Handikwanise kuti yakabatwa zvakanaka sereki. Ndofunga tiri pakati nepakati nekuti pane mamwe mashoko aitaurwa kuburikidzwa na judge anga arimo mukesi yacho anokasikamadza, asinga expect kuti izvo judge angataura zvakadaro. Asi zvinonetsa nekuda kwekuti tsika nemrao dzenyika inoi dzinogona kunge dzakati siyane sekunzwisisa kwedu semaonero edu isusu vanenge vakakura outside culture inoi. Saka ndononge pakati nepakati. Maybe inyaya yekutizvo state haina kunge yakaunza case yekutizvo mukomana waifanira kunge ane chombo here changa nacho in the first place. I think that was nyaengeri very very easy kuti irakidzo kuti no mukomana waifanira kunge aitenderwa kuti ayo ne chombo chemhando iyoyi. Nekuti futi dziyanga inayo ipfuti yekuti ndemuhondo hadzisi futi dzekutizvo dzinongowanika pese pese.
Mutongo wakadai unogona kukwikwidzwa here kana kuti kuitwa iya inonzi appeal?
No, mutongo uyu utori final. Kana munhu achinge akwitwa nedare, state or prosecution haina nzira dzainokwanisa kuapila. Asi muri kana kuti muri dzevakafirwa, muri dzevafi, kana kuti victim akasurvivor, ane mvumo yekumusua from a personal level. But otherwise, sezvazviri izvi, mukomana haana chiri pamutemo chaari answerable to. He is acquitted, he's free. Hapana nzira yekuti state inga apile mutongo uwowo.
Dr. Ncube, vanhu vari kuratidzira mumadhorobha mazhinji muno muAmerica vanoda kuti paitwe chii pamusoro penyaya iyi?
Vanhu vari kuratidzira muunganidzo wepfungwa dzakasiyana. Chekutanga ndechekutizvo context yakaitika incident iyi ndeyekutizvo vanhu veBlack Lives Matter vaiprotesta kupfurwa kwakaitwa mukomana anonzi Jacob Blake. So vanhu vaitarisira kuti izvo chishuvo chavo chekuti pave nejustice for mukomana anga apfurwa anonzi Jacob Blake, kuti izvo zvishuviro zvavo vakabva vazvitransfera vakazvisa munyaya iyi. And yet nyaya iyi yakati siyanei nechishuviro changa chine nenyaya yaJacob Blake. Nyaya yaJacob Blake itori nyaya iri separate, inasmuch as ndiyo yakakonzeresa kuti pave nenyonganyonga yakazoita kuti mukomana uyu abve kumba kwavo kwaaigara achienda kuWisconsin kuzonopfuura vanhu ukoko. Saka vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube vari parunhare kuOregon kwakare neStudio 7. Zvonguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakaurirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo cyclone Idai muna 2019. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti harisusi kupinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council svondo rino. Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.